atina kumbenge tiri vanhu vakadzidza kuvaka upfumi hwedu tichiisa mumatura tichitarisira zvemangwana. Mabridge atakaona aripo ndaaripo, zvikoro zvatakaona zviripo nemafektari, hatisi vanhu munharaunda medu nemuzimbabwe vanokwanisa kuzviita iyo. Saka zvinhu zvakangopunzika for the last 30 years, zvinhu zvanga zvichingopunzika, tasvika patiri. Saka takufanira manje kuti tichikwanisa kunzwisisa kuti chinombonzi upfumi hwenyika chii, tikwanise kuvaka tega, tikwanise kugadzira zvinhu zvatinoshandisa everyday zvakaita sana sipo, mushonga wokugezesa mazino, pane kuti titenge kuBotswana. Isu ngative vanhu vanogadzirawo, vamwe vachitengesa, vamwe vachitengesa, ndiko kuti tipromote upfumi hwenyika.
Kuri kuti imi masarudzwa kuti mutungamire, zvii zvamunoita zvakasiyana nezvatiri kuona?
Tinenge takuda zvino kuti tichitanga kugadzira upfumi hwenyika tichibva manana sabhuku mune vanhu pasi apa, tichikwira kumusoro kuti misha nemisha vange vachikwanisa kuzviriritira vane mari dzavo, tichienda kumusoro uku vachisapotwa kana kuti kudzidziswa kutumariwo nekupiwa direction. Ndizvo zvatinofanira kuita, nekutiwo nyika yedu inge riri nyika yekuti vanoda kuita business nesu vakwanise kuuya, pasina mutemo inodzivirira vanhu kuti vashande nesu.
Tichitarisawo kuti imi muri kunze kwenyika, hamuzooni here zvichikanganisa mabasa enyu ezvematongerwo enyika, nekuti vanhu vanoti ko tingatungamirwe sei nemunhu asitori muzimbabwe macho?
Vamwe vanogona kudaro, asi mamembers edu vanoziva kuti pandiri kunoku ndiri kusenza suku nesikati kuti maprojects edu atiri kuita muzimbabwe izvozvi nezvatiri kukarira kuti tinge tiripo macampaigns maby elections ndiko kuri kubva mari yacho. Asi ndinodayira kuti in 6 months time ndinofanira kungewo ndaapasi ndichishandawo nevamwe ndiri mundima.
Muri kupindawo musarudzo dzemaby elections, mungatiudza kuti zvii zvamadzidza vamwe vari kuti igore redzidzo?
Takadzidza kuti zvinofambiswa sei, nekuti kana uri kunze hauzive kuti system iyi inofamba sei. Takadzidza kuti unofanira kuenda kunonzi kunomination court, monyoresa, votarisa zvitupa zvenyu, votarisa voters roll kuti candidate yenyu iyi ichanzi yakwalify here kuti ive inokondestawo. Then takaitawo macampaigns edu tichiona mitemo inobvumidzwa nezvisingabvumi. Saka zvakatibatsirawo kuti tizive kuti election inoitwa sei.
Makagadzirira here kushanda nevamwe mamwe mapato anopikisaya?
Isu takasununguka kushanda nemamwe mapato anoisa vanhu pamberi, upenyu hwevanhu pamberi, vanoziva kuti mapoliticians vashandi vevanhu. Toita tariro yeZimbabwe yese, kwete mapata anoita kuti mapoliticians ndo vanozviita vana mwari. Saka tikashanda tichinzi tiri kuchinja upenyu hwevanhu, pamwe chete tine maideas akafanana, zvinoita kuti tisimbe, nyika yedu ichinje, vanhu vadye vachiguta, tinofarira kushanda navo.